Rimwe remagweta ari kumirira vakika vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti havana kugutsikana nemutongo waNezuro nekudaro vachiri kuongorora kuti voupikisa here kana kuti kwete, asi vati vaisa chikumbiro kudare chekuti mutongo wakaendesa vamalava pamudyandigere musi wa15 mwedzi wapera urambe uchishanda kudzamaradare reSupreme Court. Ranzwa chikumbiro chavamalava chekuti mutongo uyu uiswe parutivi.
Saka chikumbiro chedu chanhasi ndechekuti takamirira kunzwikwa kweappeal iyi. Mutongo wakatongwa navana Zhou namai Mutarehwa pamwe najaji Muchore ngauve mutongo iwo unoramba wakadaro dzamara wasendekwa parutivi neappeal court. Ndiyo yatiri kuti leave to execute the judgment pending appeal yataendesa nhasi.
Nyaya yavamalava yatsviriridza munyika, uye pane nyaya dzakawanda kumatare dzekuti vasiye basa nedzimwe dziri kupikisa mutemo wakashandiswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuwedzera nguva yavo pabasa weConstitutional Amendment No. 2 Act. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti vamalava vachagara vari kumatare pachinambo chekuti vagare vachitonga nyaya.
Vamalava varumwe vabva vambomira parutivi vasiya hofisi iyi. Iyi hofisi yenyika haisi hofisi yemunhu mumwe chete. Ndomaanira ndirozviita kuti chigaro chichangobva chisiko chenyika. Vamalava kana kuti vamalava ari vamwe munhu vangozvisa parutivi varegera nyika nebumbiro remutemo zvichienda mberi.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvave pachena kuti gakava pamusoro pavamalava harisiri rezvemutemo asi kuti rave rezvematongerwo enyika.
Mutemo unowanzo vakudivi revari kutonga kunyanya sei kana ivo vari kutonga varivo vanogadzira mutemo wacho sezvakaitika muno. Muno mutemo wakagadzirwa nevemapato ezvematongerwo enyika ZANU-PF iriyo iri pamusoro. Saka zvemuri kuona izvi hongu idande rinomboitwa richidai pamwe pari kuitwa rinonzi dhirama, asi zvetiri kutoona ndezvematongerwo enyika.
Asi neZuro gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti mutongo waNezuro unoratidza kuti matare anoshanda akazvimirira. Mwedzi wapfuura vakika nevamwe vanosanganisira magweta echidiki vakaenda kudare High Court nechikumbiro chekuti vamalava nevatongi vese vematare eConstitutional Court neSupreme Court vasawedzerwe nguva pabasa kana vachinge vasvika makore makumi manomwe. Vatongi vatatu vedare iri vachitungamirirwa naJustice Appius Joe vakabvumirana navakika nevamwe vavo, izvo zvakaendesa vamalava pamudyandigere kunyange hazvo vaMnangagwa vainge vawedzera nguva yavamalava pabasa nemamwe makore mashanu vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act. Asi vamalava vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court ndokubva vadzoka kubasa. Izvi ndizvo zvakaita kuti vakika vadzokere zvakare kudare vachiti vamalava vasungwe nemhosva yekuzvidza dare. Asi dare reHigh Court rakati hapana mhosva yakaparwa navamalava, richiti kuenda kwakaita vamalava kudare reSupreme Court vachipikisa mutongo wachivabvu 15 kwakabva kwaisa parutivi mutongo waJustice Zhou nevamwe vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.